Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu mbuzi 9 2018. Sangano revara iridzire Progressive Teachers Union of Zimbabwe rino fora muHarare richino pazvinyunyuto zvaro kumapazi ehurumende richiti rinoda kubhadharwa mihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asina zvaari kutenga. Kanzuru yoHarare yotanga urongwa hwekuchenesa guta nemuvhuro uho uchange uchiitwa chishanu chekupedzisira pamwedzi wega wega. Veruzhinji makambani nevamwewo masangano vachibatana mukuchenesa guta. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjika vanoti mari yeRTGS inosvika mabhiriyoni gumi emadhora iri kutenderera munyika haina rutsigiro rwemari chaiyo. Vagari vekuChipinge vanoti vanhu vavakasarudza kuti vavamirire havasi kuita basa ravo nemazvo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvichemo zvevarairidzi, takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate ina 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.